Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 14, 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Health Organization inoti ichashanda neZimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere cheMpox. Dora remunyika kana kuti Zig roramba richishaya simba zvakanyanya pamusika wemukoto. Zimbabwe yotamba neNamibia mumutambo wakakosha weAfrica Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vanodarika chiuru vepane mumwe mugodhi weRio Sim weRenko Mine uri mudunhu remasvingo. Vanonzi nhasi vapinda muzuva rechitanhatu vachirangwa mabasa vachida kuti vabhadharwe mihoro yavo yemwedzi miviri yavanoti havasati vapiwa pamwe nekuti vapiwe zvikwanisiro zvakakodzera zvekushandisa pabasa ravo. Vashandi ava vanonzi vari kuenda kumabasa asi vasiri kushanda. Kurangwa mabasa kwevashandi veRenko kuri kuuya panguva iyo vashandi vanosvika mazana matatu wemumwe mugodhi uri pasi peRio Sim wemuro waDiamond. Vari kunzi vari kurangwawo mabasa vachinyunyuta nekusabhadharwa mihoro yavo yemwedzi miviri zvakare. Studio 7 yabata Rio Sim kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi asi mudzimai adaira nhare yedu ati ari kukundikana kubata hofisi inotaura nevatori venhau uye ati hakwanise kutipa nhamba yehofisi iyi achiti mutemo unoti tinofanirwa kufona tichishandisa nhare yeveruzhinji yepakambani iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevashandi vari kunyunyuta vaBenson Shuro avanoti vashandi vakagadzirira kudzokera kumabasa chero nguva kana vakangobhadharwa mihoro yavo.
Chokwadi ndikati vanhu vari kuchitumwa ende vanopinda kubasa vati vasingavashandi kwenzero iri nhau yemuhoro mihoro tambenge tichitori mumwedzi miviri nehafu pamwe pachona takatomboita 3 months asi iko zvino tatine mwedzi miviri nehafu. Kusera zuro which is on Friday ndo pakauya mari chikamu chekupedzisira chadzihai chibhadharwa saka as we speak the outstanding months are August and September tinga tutaiseukutobha vatinga zvekuti mbiri yavo chadii but seza zviriko zvino tine mari yazi matara zvedu emwedzi miviri yakazara isinabhadharwa.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwawo nekambani kuti inge ichikundikana kubhadhara mihoro iyi kwemwedzi miviri?
Kambani inopa zvikonzero zvekuti haisi kuwana mari yakakwana yekuti ibhadhare vashandi ichikasa production yayo yainenge ichiita. Inenge pesani nezvatinoona isu sevashandi kuti aiwa employer zvinhu hazvisi kuzvisvika. Saka employer unenge achisaita kuti hatina mari dzinokwana kuti dzibhadhare vashandi asi vashandi vanenge vachiona zvaanoprodusa zviripo achiona zvakaanira kuti ndiwe yange achibhadhara.
Pane matanhirwo amuri kutorawo sevashandi ekuti mugare pasi muite nhaurirano nevashandirwe?
Nhaurirano ndedzatakaita asi zvinenge zvisiri kushanda nekuda kwekuti tanyaa kuona kuti nemando dziri kuwanda kubva kumushandiri wedu. Nhasi wataura chino, mangwana wataura chino, tinovaudza kuti tinoda zvikwanisiro chete ndokuti masara zvedu kuti ane production base but ndiwe wedu inongoramba achingonzenya mhini. At the end of the day toona tisina masara zvedu. At the end of the day the blame is shifted on the employee.
Vashandi vangani vamunofunga kuti vangadai vari pakurangwa mabasa uku?
Saya juga tinggal muda orang sebelum dia biasa. Kita jahit nak ujut dia mandiri dari atas. Jika mandiri dari atas, suara biasa. Tak ada yang suara, kata ada orang kakuan. Sekarang kita muda orang sebelum dia biasa. Kita jahit dia biasa. Kita jahit dia biasa. Baru kita cuma.
Vanga vari mumwe vashandi vepamugodhi weRenko Mine vari kurangwa mabasa vaBenson Shuro vari parunare kuRenko Mine kwakare kumasvingo neStudio 7. Munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vanoti nhasi vakwanisa kutora gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport rangariri kumatare dzimhosva mushure mekunge hurumende yatora danho rekuturura kumatare mhosva yekuuraya yavanga vachipomerwa pamwe chete nemutungamiri wesangano ravo vaobert masaraure vaviri ava vanga vachifanirwa kunge vachimiswa pamberi pedare vachipadivirawo panyaya iyi asi kutururwa kwaitwa nyaya nevachuchisi kumatare pave kureva kuti havachakwanisa kunge vachiramba vari kumatare vachuchisi vanonzi nechishanu chadarika vakapa zvikonzero zvekuti vakaona sekunge nyaya iyi yakanga isina makumba akasimba yekuti imire mudare vachere navamasaraure vanga vachipomerwa mhosva yekuuraya varoy isa muna 2016 ngatinzwei hurukuro yataita navachere pamusoro penyaya iyi.
Hurumende yakataura kuti haina humbo hune chekuita neni navamasaraure maererano nemhosva yemedha iyi, saka yakaudzirwa kuti inobatanidzira navamasaraure. Sekaa,
makanzwa sei pakaitorwa danho iri nehurumende?
Ndakanzwa kurerukirwa zvikurusa nenyaya yekuti nyaya iyoyi inyaya yandakapindira mujeri isina mhosva, uyezve zvakafanana sepassport yangu yanga yakabatwa kwemakore anokwana mairi ndisiri kukwanisa kana kubuda munyika. Ndakanudza maopportunity akanyanya ekuenda kuchikoro pamwe nekushanyira kunyange hama chaidzo dziri kunze kwenyika nekuenda kusoneta misangano nevamwe kunze kwenyika zvese zvindaikundikana kunge kuchienda panguva yandaipomerwa nyaya iyi, uye pamwedzi wega wega ndaienda ndichinoripota kupolisi nekuenda kumatare edzimhosva nguva nenguva. Izvi zvaita kuti upenyu hwangu ndiye wakangomira panzvimbo imwe chete kazi dzekuti ndinge ndichiita zvimwe zvinhu zvakakosha mukati meupenyu hwangu. Saka kuratwa kwenyaya iyi kwakaita kuti kurerutsewo mararamiro angu nekuti ndakwanisa kunge ndichiita basa rangu ndisiri kushungurudza nekuti ndichamboenda kumakoti ndichambonoripota kupfoni kana kuti handisi kukwanisa kunge ndichiita muchivaku.
Mune matanho hamuchatorawo here panyaya iyoyi tichitarisa nguva yamanga muchiti makashungurudzwa iyi?
Chokwadi tine matanho hatichatora, inyaya yekuti togara pasi negweta tokurukura toona kuti madamage zvese akaitwa kugara mujeri nezvese zvataita zvokufamba uchiendeswa kumatare uchidii madamage yayo achange achibhadharwa nani. Saka hatichange tichizokurukura pamwe chete negweta tozozivisa danho ratichatora.
Pane zvidzidzo zvamungati here madzidzawo kubva munyaya?
Dzadzidza dzakawanda zvikurusa kunyanya panyaya yekushungurudza iyoyo yagara iripo nekuti tikangotaura kuti vashandi mavagadzire vawedzerei mari hakutonzaiwa yakati vatsvagire chinyaya zvekuti vapinde mujeri. Saka zvimwe zvezvinhu zvatadzidza zvekare izvozvo.
Vanga vari munyori wesangano revarairidzi vekumaruwa reATUZ vaRobson Chere vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota runoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vadzivisa veruzhinji kuti vasanyanye kufunduka havo kunyangwe nezuro vakazivisa kuti munyika mave nechirwere chiri kupararira zvakanyanya muAfrica nedzimwe nyika cheMpox. United Nations inotiwo ichashanda neZimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sangano reWorld Health Organization muZimbabwe raimbisa padande mutande raro reX kuti richashanda nehurumende pakuona kuti paitwa gadziro yakasimba kuti chirwere cheMpox chakatanga kupararira kuDRC chisauraye vanhu vakawanda munyika. Vamabeshora vaudza Studio 7 kuti Mpox chirwere chisati chave nemushonga asi vakati pane zvinokwanisa kuitwa kuderedza ukasha hwacho.
Tatombotaura ndochocho chekuti vanhu vanofanira kuita chii? Precaution.
Dr. Mombeshora wakazivisa nyika nezuro kuti pane mwana ane makore 11 akatanga kurwara nechirwere ichi mushure mekushanyira South Africa uyewo mumwe ane makore 24 akabatwa nacho mushure mekushanyira Tanzania. Vakabatwa nechirwere ichi vari muHarare neMberengwa uye vanonzi vari nani apo hurumende ichiti yave kuongorora vanhu vavakasangana navo. Vatiwo chirwere ichi chinonyanya kuuraya vanhu vane zvimwe zvirwere kana vane masoja emuviri asingakwanise kunyatsovadzivirira.
Chinouraya vanhu vane imwini dzisina kusimba ndovanhu vanonyanya kuwara vane zvimwe zvirwere.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vakurudzira kuti paitwe dzidziso yakasimba nezvechirwere ichi.
Chakanyanyisa kukosha kudzidzisa mahealthcare workers nemageneral Zimbabweans jikelele. Vanhu vese vanofanira kungodzidziswa. Ngatisimbisisei knowledge, ruzivo, tisimbise vanhu neknowledge, vazive nyaya yekuisolata vanhu.
Chiremba Peter Mataruse vachiwo hurumende inofanira kuongorora vanhu vanenge vachibva kunyika dzine chirwere chempox ichi.
Tavana kuvabvunza kwavanenge vachibva kuti avako kana tigapo DRC kune area yekoso kumaona kuti vakavhakisinzwa here kana chirwezima area vanotoziva kuti kwakati kwenga vanhu.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere recommunity working group on health vaitai Rusike vatenda hurumende nekukurumidza kuzivisa nezvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vakakurudzira vanhu kuti varegedze zvekungoungana.
Nyaya yehutsanana inofanirwa kukurudzirwa zvakanyanyisa. Nyaya yekusaenda kana kusaenda pane magungano ane vanhu vakawanda nauye kuregedza kuenda kunzvimbo dzazivikanwa kuti ndidzo dzine mpox yakanyanya ndo zvimwe zvatinenge tichitarisira kuti dai taedza kuramba tichitevedzera.
Zviratidzo zvekuti munhu abatwa nechirwere ichi zvinosanganisira kubuda mapundu muviri wese, kuchemwa nemusoro, kurwadziwa nemusana, kunzwa kuri kutika nezvimwe. Kune vanenge vabatwa nechirwere ichi, sangano reWorld Health Organization rinokurudzira kuti vagare muchipatara kana kumba vari mukamuri yavo voga. Varwere vanokurudzirwawo kupfeka mask uye hembe inovhara maronda avo. Vanenge vaine chirwere ichi vanokurudzirwa kuti vasaite bonde risina kudzivirirwa kwemavhiki 12 uye kuti vamire zvekutodana. WHO inoti pasi rose chirwere chempox tauraya vanhu 234 kana kuti 234 confirmed cases. Pavanhu ava 32 vari muAfrica. Asi kune vakafa vachifungidzirwa kuti vapa nechirwere ichi muAfrica vasvika 90 kana kuti 998 uye vakawanda vavo vari muDRC. Zimbabwe, Zambia neGhana ndidzo dzabatwa nechirwere ichi gore rino zvichasvitsa nyika dzemuAfrica dzine mpox pa10. Dzimwe nyika dzine chirwere ichi iZambia, South Africa, Ghana, Pakistan, Philippines, Sweden neThailand. Vabatwa nacho pasi rose vachizivikanwa vadarika zviuruzana kana kuti 106,310. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Mari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG iri kuramba ichishaya simba zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Nhasi kune dzimwe nzvimbo dhora rekuAmerica rimwe chete ranga richitengwa nemazigi ari pakati pe45 kusvika pa50 kana kuti $1 to $45 zig kana kuti $50 zig. Asi gavhuna veRBZ vaJohn Mushaya vanhu vakaudza vatori venhau kuti vane chivimbo chekuti zig richasimba zvakare sezvo vari kutora matanho. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Eddie Mahembe.
Maonde rangu doona kuti vanhu vanenge vakushaya yatinoti ya confidence kana kuti chivimbo nezigi. Pazvakatangira kuti paya pokuti vanhu vanga sina chivimbo yes, asi pavakazeta pakazorirudzisa simba nemodal 40% paya pano. Zvinhu zviviri zvakaitika kare. Chokutanga ndechekuti vanhu vakazoona kuti asi harina kunge riri backed by gold. Nokuti gold simba raro riri kukwira yazodzidura sei kudaro. Namba chino chokutanga. Echipiri hurumende yakaramba ichingotaura kuti no but is gold racho tinaro asi havasi kuritengesa kuti vachidi vachisimudzira zigi then chechipei chekupedzisira hurumende yacho haisi kutoravo zigi racho ndo zvimwe zvinoita kuti vanhu vavinde nechunhu iwo vachibika kana uchidya kana iwo vachibika usingachivi vanhu vavinde ndoparime yachipa
asi pangaitwe sei kuti vanhu vakwanise kuita chivimbo chekuti mari ikwanise kudzikamawo
ndiona kuti vanhu vanenge vasinga haichati nyaya kuimba nevhiki chete ipapo ndonga tatopadarika vanhu havachatovimbi nevanhu vacho vane vakaiti pazigi vacho like handifungi kuti vanhu vazhinji vemuzimbabwe vanotemba nereserve bank kana kutemba nehurumende ipo yekuti vanorevesa ani munozvitangarira kuti paya bond note yaembozi yakabhekiwa kuna vakuona futi iyonzi yaita sekunzi yakabhekiwa but unaona kaina saka vanhu vaakutoti tinovatemba vanhu ivavava kana tichangorasikirwa nokuti ngatimbotaura zvatiri kuona izvozvi wangane make iri muzigi pazvakangonzi yaruza mali pazvakaitwa nezebhenki paya munhu wakaruza hafu yemari yaanga anayo kureva kuti upfumu hwanga unawo watoruza half of it imagine kuti unenge mombe 4 wofufirwa nembiri ipapo ipapo kuna hadzisansipo zvatopera saka zvinorwadza vanhu izvozvo zvinoita kuti uzovimbazve zvinoneta chivimbo kana warasika chivimbo kuzochibhilda zvekuti chidzoke chivimbo chazvo zvinotora nguva
ko chii chiri kupawo kuti mari inge ichidhindwa yakawanda imomo arabizeto
chenyaya kuti mari dirwa yakawanda ndeyekuti vanoshandisa mari pakuita zvomugwagwa izvozvo zvakatonaka zvomugwagwa izvozvo nezvimwe zvakawanda wanda asi mari iyi inofanira kunge ichiita zvinhu zvakadaro imari yayo yekuti yatinoti malong term loans saka nokuti hakuna malong term loans anouya kubva kune dzimwe nyika kana kuti hatisikwanisa kubata zvakanaka maremitenzi ayo anobva kudiaspora zvinoreva kuti munhu wega wega akatovaka rodhi unoshandisa chii vatoprinda
nyanzvi munyadzo zveupfumi Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kusouth africa naBlessing Zulu Studio 7 Blessing abatawo chipangamazano chereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya
hapangodi kuvarayirwa chete dhora iriri rinogona kutoita simba rinogona kutodzikama pasava nekuvarayirwa panyaya dzeuwandu hwezigi iri munyika nekuti zigi rikawandisa munyika zvinogona kukonzeresa kuti pasava nedzikama pasavazve nekuvarayirwa panyaya dzezvisungo zvakaitwa nebhanga guru rehurumende zvekuti pave nedzikamo dzikamo idzokedzerane payangaine saka matambudziko edu hongu aripo handimarambi asi anogona kugadzirisika anogona kugadzirisika nekuti mukatarisa zvisungo zvacho zvakatoturwa chisungo chaizvo chaizvo zvinogona kubatsira kutivisa nemudambudziko iri
asi chii chiri kupa kuti paite sekuti pari kudhindwa mari yakawanda vamwe vari kuti nyaya yekuvaka mugwagwa iyi ingadai yapuhwa makambani ekunze kwete kuti itwe nehurumende
zvinodaro sezvichitaurwa sezviri nyore asi kuzoona vanhu vasvika pakuita zvava kuita ndatingauti hazvina kumbozamwa zvinozo vamwe anotaura kuti noshandisa hatisimari dzinenge dzakafanira panoda mari dzakatandavara songu zvechepiri zvinoziikwa asi mari dzacho dzakatandavara hadzingeuyi zviri nyore kunyanya kana makatarisa chimiro chenyika chekuti ukama nedzimwe nyika kunyanya dzekunze kure hatina haona kunge wakamira zvakanaka saka izvozvo ndozvinokonzeresa kuti pave nepfungwa yekuti totoshandisa zvatiinazvo kutovaka nyika hatigone kumirira kuti ngana angauya azotibatsira hapanaa saka zvinongotaridza chimiro chatinacho zvinyika zvese ndinozvibvuma kuti panoda kuti pange paine mari dzakatandavara asikana zisipo ita shi.
Ko vamwa varikuti zviri nani hazvo kuti Zimbabwe ingoshandisa dora rekuAmerica nekuti zvamboedzwa kaveke chitanhatu aka hapana chabuda.
Havazivi matambudziko hazvinazvo. Tinoziva kuti ukashandisa dora zvinonetsa kudzokera ukazoshandisa nyika yako mari yenyika ino. Tinoziziva kuti mari iyi mutedza ukairayira haizodi kumbosiyana zvinayo. Dora haisi mari yakatinakira senyika kushandisa.
Vanga vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muPalestine vanoti vanhu vatatu vafa, vamwe makumi mana vakakuvara mushure mekunge Israel yabhomba chipatara cheAl-Aqsa Martyrs chiri muGaza. Izvo zvinotevera kuurayiwa kwevamwe vanhu gumi nevashanu pabhombwawo chimwe chikoro neIsrael mudunhu iri. Israel yati mauto ayo mana aurayiwa nedrone nechikwata cheHezbollah uye mamwe manomwe akuvara. America nezuro yakazivisa kuti yave kutumira zvombo nemauto kuIsrael apo nyika iyi iri kutarisirwa kurwisana neIran. Vanhu vanosvika makumi mapfumbamwe nevatanhatu verudzi rwechi Ovaerero vakanga vatidza kudzvinyirirwa nemauto eGerman muNamibia vachienda kuBotswana kumakore ekuma1900 vakadzokera kwavakabva. Namibia yakaisa parutivi mapurazi mashanu ekuti vanhu ava vagare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yematunhu mashoma akakosha mukusarudzwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti swing states. Iko zvino kwasara mazuva makumi maviri nemashanu kuti sarudzo iitwe. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Matunhu aya akakosha zvikuru kuti ndiani achabudirira kuenda kuWhite House muna 2024. Mumatunhu aya munenge muine kurwisana kwakanyanya. Matunhu akawanda muAmerica anotozikanwa kuti anovhotera bato reRepublican Party kana kuti Democratic Party. Asi mumatunhu mashoma kana kuti maswing states kunogona kukundwa neripi bato zvaro. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika anofanira kuwana mavhoti mazana maviri nemakumi manomwe anokunda anotora mavhoti ose anenge arimo. Asi matunhu mashoma akakosha aya ndiwo anozoita kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika. Matunhu aya anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ne Wisconsin. Matunhu ose aya ane mavhoti makumi mapfumbamwe nematatu anogona kutorwa neRepublican Party kana kuti Democratic Party. Anenge akunda matunhu aya anokunda nemavhoti mashoma-shoma sezvo vebato reDemocratic Party neRepublican Party vaine vatsigiri vakangoda kufanana pauwandu hwavo. Pakaitika kanhu kadiki-diki kanogona kupa amai Kamala Harris kana vaDonald Trump mukana wekukunda musarudzo. Takambozviona izvi kumashure uku. Muna 2016 vaTrump vakakunda muPennsylvania nechikamu chiga nezvinomwe kubva muzana kana kuti 0.7% vakatora mavhoti ose kubva mudunhu iri. Mumakore mana akatevera vaJoe Biden vakatora dunhu iri ne 1.2%. Anovhota wose akakosha zvikuru mumatunhu mashoma aya asingawanzozivikanwe kuti achakundwa nebato ripi musarudzo.
Tinotenda Blessing. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
President, Ine hangu ndinokumbira kuti mufaye vamutulu Ncube Basa vatadza kurana ikonomi nekunyepa vanongochinja mazita ecurrency izvo zvitapa zvidi inonzi yakatsigirwa negoridhe hatina goridhe chete munyika muno tine platinum diamond ana lithium zvakadaro daro Botswana ine diamond chete ine ecurrency yakasimba kupinda dzimwe nyika muno musadak zviri kushatira papi patairwire nyika tainzi nyika yedu ine uchine mukaka mombe dzichiriko tiri kudziona asi mukaka hatisi kuona nyuchi dziri kwa tiri kudziona asi uchi hakuna vamutuli Ncube daimuri gentleman maifanira kurisai
makadii pastudio 7 najonga kandimire tinotenda nenews dzenyu dzamuri kutipa news dzechokwadi ini ndirodawo mbobvunzo minister wesports anonzi Test Coventry kuti chokwadi iko zvino mawarriors vari kunotambira kusouth africa as if hatina ground chii chiri kumboitika vari serious here nenyaya yesports vanhuwo tupindirawo tigozivawo zvakadi iko zvino tiri kuparadza mari yakawanda zvikuru tichibhadhara mastadium ekunze but isisu edu tiinamo so ngavambotipindurawo kuti zviri kufamba sei vari serious here nezvavari kuita ndimukanya papindura
haindoona sokuti minda yezimbabwe yaifanira kuti ive iri yegovernment kana iranwe ngeada dzese minda dzese idzo dzine maveterans dzese dzeada dhani kuti titi munhu wotozi munda wamaoveti wotosiyira nezvizukuru nezvizukuru zvake handizvoba zvakarwirwe ndiana chemberi chaminuka vairwire kuti tione pekurima izvozvo ukaningira kunana chipingo hatina pekurima pakatorwa sazvaakuti nesa manje kuti mbuya nehanda vacho chavakafira chiya nditi vaifira kuti tione kurima saka ivo maveterans aakungotora achingoti izvi ndezvangu izvi ndezvangu manje hatichanasi kuzviona kuti vanhu vacho vakaendere kuhurundo chii saka ndaiona sekuti minda idzo ngadziranwe ngehurumende chete munhu wese aone pokurima kwete kuti hanzi maveterans ati apa pesapa ndepangu hakuna zvakaita saizvozvo
makadiko muri yestudio 7 anokwasai ndiva moyo ngatiregai nditaurewo kuchema chema kwavanhu nenhau yokuda kwana refuri vanoridza bhorochi vana refuri vanenge vanotengwa nemari korapusheni hongu iriko asi dzimwe nguva regai titarire kuti kunewo matimu aiva nemukurumbira kare nakare ataiziva but matimu mamwe acho aakudzima hongu marefuri anogona kuita mistake asi nematimu akafanana dynamos ana highlanders ana Cape United nemamwe matimu akanga nemukurumbira munyika dzimwe nguva matimu panguva aita mukumbi aitoba zvona nati asi nasuno bhora ratamara mukati medzimwe timu akafanana Simba bora atisi kuramba ndosika muchiona kurana South Africa tatomboona kakaita problem a referee ndosika muchiona kwaiswa ma VAR iwawo ma VAR futizve unongozwa zvidhidi ndi referee saka dzimwe zvacho ngotoro kuti zviriwo bora zvakaoma
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mumakwikwi eAfrica Cup of Nations 2025 mumutambo uripo pakati pezimbabwe nenamibhia pari zvino zimbabwe iri kutungamira nezvibodzwa zviviri namibhia 0 zvibodzwa zviviri zvezimbabwe zvanwiswa naWalter Musona Cameroon yakunda Kenya 1-0 nhasi zvakare munhandare yeMandela National Stadium kuKampala nyika mbiri idzi dziri mugungano rimwe chete nezimbabwe regroup J pamwe chete nenamibhia mutambo wezimbabwe nenamibhia uri kutambirwa muOrlando Stadium kuSouth Africa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yehondo pakati pechikwata cheHamas neIsrael iyo yasvitsa gore ndinodzokorora nhasi tiri kutarisa nyaya yedenda reMpox iro rabata nyika zvichinzi munyika mune vanhu vaviri vakawanikwa vaine chirwere ichi vanoda kupinda muchirongwa ichi tikandirei mashoko panhamba dzinoti +1 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare World Health Organization inoti ichashanda nezimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere cheMpox Mari yenyika yezigi yoramba ichishaya simba zvakanyanya pamusika wemukoto. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyemi na Gibbs Dube.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.